Mumwe muteereri westudio 7 vamoyo wati diangirai varumbidza nepfenyuro iyi vachiti inotepfenyura zvine unyanzvi pamwe nekubudisa mashoko echokwadi.
Mashandira ainoita ino haina side. And kazvinje chiripota inoripota zvinhu chaizvo izvo kuti ndopatinowana news dzechokwadi, news dziri dzemanyepo ndopatinonyanya kuzvitora ipapa ngekuti havatepfenyura zvine unyanzvi.
Vaangirai vatiwo mune ramangwana vangafara zvikuru kana Studio 7 ikaitawo chivhitivhiti muZimbabwe.
Hatizi kuti ingaita sei kuti inge ine TV ivo sekuti tina tichinyatsa kuona zvimweni zvinhu zvinenge chiripoti tichizvitarisa pamatv kana kuti pane zvimwe zvivhitivhiti. I think ndozvataida kuti tiwedzere, but Studio 7 iri kubatsira zvakanyanyanya.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti MISA Zimbabwe vatavani moyo vatiwo nepfenyuro iyi inobatsira zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite sarudzo mushure mekuwana ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika. Vamoyo vatiwo apo nyika iri kunetsekana nedenda reCOVID-19 vanoda kuti Studio 7 irambewo ichipakurira veruzhinji ruzivo nedzidziso.
Chatinokurudzira isu zvikuru saseMISA ndechekuti parambe pakabatwa donzvo rekusumudzira kufamba kwemashoko, parambe pakabatwa donzvo rekuti vana veZimbabwe vose vakwanise kunge vachiwana masaisai kubva kumusha mukuru. Tichitarisira kuti ramangwana rinenge rakamira sei, semuzvamunoonawo kuti mumwaka wedenda tinoda kukumikidzira veVOA kuti varambe vakasumudza mureza wekuti munhu wese womuZimbabwe awane mashoko akanaka, mashoko akapepetwa zvakanaka, mashoko akabatwa neumhizha kuti iwo vana veZimbabwe vakwanise kuwana pundutso. Zvakare tinotaura tichiti VOA makorokoto makurusa, rambai makatsika pamakatsika padonzvo rekufambiswa kumashoko.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatendawo Studio 7 vachiti yabatsira budiriro munyika kuburikidza nekutepfenyura isina kwayakarerekera uye ichibudisa pfungwa dzemunhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika raanotsigira.
Tinoona kuuya kweStudio 7 nekubatsira kwairi kuita macommunities kusvitsa shoko. Chakakosha muupenyu kuti vanhu vazive chokwadi, chakakosha kuti mashoko akanaka asvike kuvanhu, vanhu vanzwe chokwadi chiri kuitika mumativi mana enyika. Saka isu seMDC Alliance tinogamuchira nekukorokotedza zvakanyanya VOA Shona nekutepfenyura kwaaita munyika yeZimbabwe nekutepfenyura kwairi kuita pasi rose kuti vana veZimbabwe vanzwe chokwadi, vanzwe mashoko chaiwo chaiwo anobuda muvanhu vane tarisiro yekuti nyika ifambire mberi.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti vabuda panepfenyuro iyi kakawanda. Vamangwana vatiwo Studio 7 inepfenyuro inoshanda zvakanaka ichiremekedza zvinotarisirwa kubva kuvapepeti venhau.
Ndaibuda paStudio 7 kwenguva yakati rebei. Chikuru chandakanyanyoona pavari kubvira mazuva vachimbonzi Pirate Station, tichibva ipapo tizopinda mudispensation yekuti tinogamuchira mafambiro amashoko kubva kune vese vese, vachiisawo maripota akawanda wanda munomu zviri pamurawo. Tingati muchirungu vari professional.
Vamangwana vati hurumende yevaEmerson Mnangagwa yakabvumidza kuti nepfenyuro iyi ishande zvayakasununguka munyika. Vakatiwo vanofadzwa nekuti nepfenyuro iyi yakapa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe.
So, takangovati huyai mushande, vakauya vakati kuti toda kuvhura bhiro muZimbabwe. Tikati hapana chinokutadzisai hama tanhu acho ndaayayaya, mukadaro zvinovhura ndobva vazomboti ivakadaro. Saka hatizivi kuti chikonzero chii, but hanzi ndinori kushandako. Zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vari kupa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe zvotepfenyurawo nerurimi rwamai, zvotepfenyurawo kunzvimbo dziri kure. Tinozvikudza isu nekuti tinoziva kuti vanotinga vari pashortwave saka nokudaro vane nzvimbo shoma dzavasingasviki muzimbabwe
chirongwa chestudio 7 shona icho chakaparurwa musi mumwe chete nechirongwa chestudio 7 ndevele chakatanga kutepfenyurwa musi wa7 kubvumbi mugore ra2003 vashamarari vari mushakabvu Carol Gombakomba nachampion Chigwedu mupepeti mukuru ari Ray Choto vari muwashington dc vatori venhau vaive muzimbabwe vaisanganisira Blessing Zulu Rashwit Mukundu mushakabvu Tendai Ntemera Michael Kariati Godwin Mangudya Lloyd Moyo Thomas Chiripasi Placidus Jeremiah Brenda Moyo uye Basilton Peter ari muSouth Africa. Chirongwa chestudio 7 ndebele chaive nevatori venhau vanoti Chris Gande, Brenda Moyo naPraxedes Jeremiah. Ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.